Tinongopembera kuti nyika yedu yeZimbabwe inogamuchira kuti panofanira kuva nepundutso mupenyu hwemadzimai nevanasikana. Asi papundutso iyi matanho ari kutorwa here kana achitarisira kuti panyaya yekuva vachinge vachibatawo mumatongerwo enyika, izvo zvichitakananga nemaelections achange achiitika muZimbabwe, tinoitida kutarisa futi kuti madzimai nevanasikana vane mikana here, mikana iripo here zvechokwadi, mapolitical parties ari kupa mikana here kumadzimai nevanasikana akaenderana. Mapolitical parties edu muZimbabwe tatoona vari kubudisa mazita, asi tichida kutarisa kuti kuri kubudiswa mazita kuti mudzimai ari kukontesta kana kuti ari kumhanya achikwikwidza kunhu kunotarisirwa kuti anokwana kubudirira here, nekuti tichitarisa futi zvakadaro zvinhu zvinenge zvichitarisirwa kuti munhu akwanisei kunge achikwikwidza nharaunda yake inomubvumira here. Tinoitasawo futi zvinhu zvakadaro tichiratasa kuti pautungamiriri huripo madzimai akamirirwa here nevanasikana akamirirwa here, yatingati pachirungu 50-50 zvinotaurwa neconstitution section 56. Tabva ipapo panyaya dzeeducation, panyaya dzekuwana mukana wedzidzo, panyaya dzezviwanisiso zvemabhizimusi, panyaya dzekurapwa, panyaya dzezviwanikwe zvemunyika medu, madzimai nevanasikana vari kuwana here chikamu chakafanana nevarume nevakomana.
Mushure memisangano iyi yamuri kuita ikoko kuNew York, munoona hurumende yeZimbabwe ichizowanikwa ichiremekedza zviga zvamuri kubuda nazvo here semasangano akazvimirira?
Techakutarisa manje kuti tabva kuno kuCSW nyika dzedu dzabvuma kuti mikana inofanira kuwaniswa yakafanana, vari kunowanisa here mikana yakafanana. Saka ipapapa tichida kuona manje kuti particular elections pane zviri kuchinja here, mhirizhonga mudzimba iri kupera here, zvese zvinotishungurudza semadzimai nevanasikana zviri kupera here. Tinenge tachitarisana manje nemaministry edu, vana ministry of women affairs, magender commissions, chiona kuti basa ravo ravachabata gore riri kuuya, vachizodzoka gore rinouya kuda kuzoita zvimwe chetezvo, pane here yatingati tsanduko nepundutso? Isusu semaNGO tichingokurudzira hurumende yedu kuti izvoni kwatiri kuenda kumaelections uko mhirizhonga ngaiperi. Hatisi kuda kuona mhirizhonga, ndokuti tione kuti CSW yatakafambira kunoko iri kushanda.